manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 11 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo vakataura vari mudare repolitiblu yeZANPF nezuro. ZANPF yoyambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanomwe vari vanhu vakabva kuSouth Africa. Mumwe chete akabva kuBotswana uye vasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Tichiri panyaya yechirwere cheCOVID-19. Madzimai emudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara kuti hapana mari yati yabviswa nehurumende kuitira kuti iyamure vanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pachena pamusangano wakaitwa negurukota rezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Stembiso Nyoni uyo wakaitirwa muchinoi. Madzimai mazhinji akapinda mumusangano uyu aive eZANPF. Amai Nyoni vakamanikidzwa kuti vataure chokwadi pamusoro pemari idzi nemubati wehomwe muZANPF mudunhu reMashonaland West amai Martha Munondo vakati hapana munhu ati apiwa mari idzi kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti pane mari dzaiswa parutivi dzekubatsira vemabhizimisi pamwe nevanotengesa zvinhu zvavo.
Saka tiri paproblem nyaya yemari idzodzo honorable minister yainzi iri kubva kuministry kwenyu tanga tichikumbirawo kuti vamwe varipo pano vanozonotaura kudzimba kuti mari zita aya makanzi nyorai mumawadzi sesu vatungamiriri seni provincial councillor seni number 4 province yemash west ndini treasurer ndinenge ndine mari zvongonzaiwa ndo mari idzodzidzi saka tanga tichikumbirawo minister kuti mujekesere vanhu kuti ko mari idzidzi dzichauya here kana kuti toudza vanhu kuti mari idzodzodzo hakuna.
Nhengo yeZANPF amai Hilda Gweshe vakaudza amai Nyoni kuti sezvo vasisiri kushanda vave kufa nenzara uye vave kutorerwa midziyo yavo nekutadza kubhadhara zvikwereti sezvo vasina mari.
Plus pane vamwe vedu isusu pane makambani zvanga ari pano pamaraya pane microapp vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohoda something. Anenge akakweretawo mari. Right now kuti ini sezvo COVID yatanga ndibvozi mari inobhadhara pamwedzi. Mari iyo handisisina kwandinoiwana. Right now ndakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba. Notorwa kunzwika kutora firiji ndandakabatisa. Ndandakabatisa kuti ingava wardrobe, ingava stove. Right now vakudai kuzotora zvinhu zvinoti hatina chi mari yekuvapa.
Amai Nyoni vakabvuma kuti mari haisati yave kupiwa vanhu vakati iyi inyaya ichiri kugadziriswa nebazi rezvemari. Amai Nyoni vakatiwo vari kutora zvinhu zvevanhu vanofanirwa kuteerera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vataurirane sezvo vanhu vakawanda vasiri kushanda.
and I hope that those people that are already bothering you, they can wait, because the president also said people should not ruza each other.
Vanhu vari kukushungurudzai kuti mubhadhare zvikwereti vanofanirwa kumbomira, sezvo mutungamiriri wenyika akati vanhu vataurirane nekuda kwekuti vanhu havasi kushanda munguva ino yekuvharwa kwenyika.
Vamunangagwa vakazivisa muna Chivabvu kuti hurumende yavo yainge yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni gumi nemasere emadhora kuitira kuti ibatsire vemabhizimisi pamwe nevanozviitira mabasa, sezvo mabasa avo ari kuvhiringwa necovid-19. Zvichitevera chiziviso ichi, madzimai emudunhu rematonand west anosvika zviuru zvinomwe akanyorisa kuti ayamurwe nemari iyi, asi kusvika pari zvino hapana munhu mumwe chete ati awana mari iyi. Musangano uyu waive wekuongorora kuti madzimai vanotengesa pamwe nevemakambani madiki vari kuyamurwa here nehurumende munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vashandi anoti haasi kufara nemashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura nezuro vari mudare repolitibru yebato ravo. Vamnangagwa vakayambira masangano evashandi, machechi nemasangano akazvimirira kuti anangane nemabasa avo ari pamutemo, kwete kupindira mune zvematongerwo enyika. Studio 7 aina kukwanisa kubata sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kuti tinzwe parimire. Asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure kuti tinzwe pamire masangano evashandi.
Pamwe vamunangagwa vanogona kukangamwa kuti chinonzi matongerwo enyika chii. Isu atitarisa nyaya yematongerwo enyika totarisa kuti kana paine pfuma yaunganidzwa yenyika, ipo homwe nomwe awane chimedu chake akwanise kuzvidyira, akwanise kuzogutawo. Takaisana tiri vashandi totarisira kuti pane kaungana pfuma yenyika national kids, zvingave mari dzabva kumadiamonds, zvingave mari dzabva kuvarimi vezobhakwa, zvingave mari dzabva kuindastri dzaunganwa dzehomwe yenyika, tinotori nekodzero yekuona kuti homwe iyi yapakurwa sei, nekuti homwe imomo ndo munobva masarari dzedu, ndo munobva raramo yevana vedu kuti vaende kuzvipatara, kuti vaende kuzvikoro, kuti vawane chekufeka, kuti vawane pekugara. Saka hatingaregi kutaura kuti nyaya yekuti homwe yedu pamwe yenyika yabiwa yavandudzwa yatingati corruption, nekuti kana pakabiwa mari zvonzi varayiridzi pamuvashandi nyararai, hamunene zvekubiwa kwemari. Asi tichiziva kuti imomo homwe yaborwa, dura raborwa iri, ndobva tatifanira kuti tizonokurawo tiwane kudya. Hatinyarari pakadaro. Isu politics hatisingangoite chete ndedzemapato anoti partisan, asi politics dzekupakurwa kweufumi hwenyika izvo ticharamba tichidziita, nekuti ndidzinoita kuti isu tiraramewo, titoriwo nesimba rekuti tikwanise kuita hodhi vatungamiriri vedu to account.
Vamasaraure vamunangagwa vari kuti izvo imi muri kumirira nerekuti muri kumiririra vashandi, asi muchokwadi muchishanda nemapato ezvematongerwo enyika mine chinangwa chekuda kuvhiringa zviri kuitika muZimbabwe.
Hai, tinomirira vashandi zvakanyanya. Asi kana dzimwe ndidzenguva nhuna dzevashandi dzikange dzavarwadza ivo vachidzinzwa, vanoona sekunge taakuita zvematongerwo enyika, matongerwo anyika avanotaura iwayo. Handisingazive izvo kuti vapato vanopikisa. Munhu ane chikwereti chako haakupe mutemo wekuti chikwereti chinobvunzwa sei. Vamunangagwa vane chikwereti chevashandi chekurega kuvabhadhara masalari avo, vakavabira masalaris avo vachishandisa vamuturi mune kubva muna 2018 pavakachinja vachinyeba kuti US dollar nemabhondi tichinjomudza makupuvana mabhondi yani semhalu yesalari yavo. Chikwereti chavakatibira taane makore.
Vamunangagwa vakatiwo masangano evashandi akaita serenyu pamwe nevemachechi akaramba achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende inogona kuabhana. Munotambira sei mashoko iwaya?
Pamwe pavakatotura mashoko iwayo vanga vasina kuverenga bumbiro remutemo. Matrade union haana kwaanorejistiwa. Matrade unions anorecognisiwa naemployer wavo, asi haarejistiwe. Mukaenda mugwaro redu reconstitution pasection 65, munhu wega wega anonzi mushandi ane kodzero yekutovamba. Vanototanga nekuvamba. Une kodzero yekudovamba kana union yako, une kodzero yekujoina imwe iriko, une kodzero. Kodzero iyo hapana angaibe, ende kodzero iyoyo hapana angaibvise kwauri anga ave mutungamiriri wenyika kana ane zvake. Ikodzero yauinayo semushandi nekuti zvinozikanwa kuti une kodzero dzako dzingadzaungabirwe naemployer kana ukarega kumira mira zvine.
Avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi reZANU PF panyaya iyi.
Havanei nokufara kana kusafara nemashoko anotaurwa navamunangagwa because chavakangoudziwa nomutungamiriri wenyika. Mashoko ari pajekerere ekuti ngavaite basa rokumirira zvino zvevashandi. Vashandi vane nhunha dzavo dzakawanda dzinofanira kumirirwa neZCTU nana ZFTU, asi havasi kukwanisa kuita basa iroro iro vanomhanyira kuti hanashumba dzisiri dzavo. Muchikaranga, tine chikaranga chokuti tanhai dzamunosvikira dzokudadamira munorumwana mako. Uno takaona vamutasa mutungamiriri weZCTU achiita iye vatete kana kuti achizviita vatete pakati pachamisa nakupe namudzuri namangoma nani nekupatsanurana kwavari kuita naizvozvo. Bvunzo waingobvunzwa navamunangagwa ndewokuti pavanoita zvose izvi kusanganisira nokuita misangano yokuputa nokuita maviolent demonstrations vanenge vapedza here zvido zvavashandi, vanenge vapedza here kumirira vashandi.
Masangano yatataura nawo vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kurwira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuwa muhoro wake wakanaka, kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watanga kuenda vashandi vomuzvipatara manesi pastrike, hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti dzavanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid-19. Hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ye$75 allowance on top of what they are getting. All that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line. Zvichiratidza kuti mushandi abatsirwa, hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipe mushandi prior. Ivo vana ZCTU nevasangano yakazvimirira oga instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona, totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutariswa zvitariswa. Ivo havaite izvozvo, vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mastriti munopwanya munouraya mabhizimisi, murove vanhu, mupwanye motikari dzehurumende, mupwanye motikari dzemapurisa, mukonzerese mhirizhonga. Kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachienderana nedanho rokuita mhirizhonga vacharichatorwa danho iroro, vanga vachakandaniswa sezvinoreva mutemo. Ivo vozomhanya vachiti ha kodzero dzevanhu dzatorwa kuno, vomhanya kuna naAmerica, vomhanya kuna naBritain.
Taura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende, nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende, asi haafare kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika.
Hakuna munhu anombofarira corruption, hakuna munhu anombofarira zvouori. Dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwa kuri kunzi kurwisa uori kukashata, ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata. President weZANU PF, vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe, is on the forefront fighting corruption. Ndo vari pamberi isu tichitevera. Ndo vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana President Mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kun'anga ipi, hatisi kutarisa izvozvo.
Avo vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weBotswana vaMokoetsi Masisi vanoti hurumende yavo haifi yakabvumidza kushungurudzwa kwezvizvarwa zvekunzwe kwenyika nezvizvarwa zveBotswana sezviri kuitika kuSouth Africa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMasisi avo vari kutarisirwa kupiwa usachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa uye matongerwo enyika dziri kumaodzanyemba kwaAfrica reSADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation mwedzi unouya, vakati nyika yavo ichadzivirira vanhu vanobva kune dzimwe nyika kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo muBotswana.
Kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kuita zvemabhizinesi vachigara muno, hurumende yeBotswana ichaedza nepainokwanisa kuvachengetedza nekuvadzivirira kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo munyika ino.
Vakashora zvikuru kushandisa mashoko ekunyomba kana kutuka vanobva kune dzimwe nyika. Kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana zvichishandisa madande mutande, vakati kuita kwakadai tsika yakaipa zvikuru.
Kushandisa mashoko ekunyomba kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kugara muBotswana haisi tsika yedu. Ndokumbira kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muno nekuda kwekuti vari kushanda kana kubvakacha vapiwe kodzero yavo, nokuti vari kuita basa guru mukuvandudza upfumi hwenyika ino.
Vanhu vakawanda vane mabhizinesi muBotswana vanobva kunyika dzakafanana neZimbabwe, India, Pakistan nedzimwewo nyika, izvo zvisiri kufarirwa nevamwe vagari vemunyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinoti zvinomboshungurudzwa nemashoko anotaurwa nezvizvarwa zveBotswana zvinoti zvagamuchira nemufaro mashoko avaMasisi. VaBlessing Mafa, avo vanoita basa rekugadzira magetsi mudhorobha reFrancistown, vanoti mashoko avaMasisi anoratidza utungamiri une udzamu.
Kutaura kwemunhu anenge aona chimiro chezvinhu zviri kuitika nemhaka yekuti nyika hainganzi nyika iri yega, kunzi inzi Botswana inofanira kunge iri nyika inenge ine sapoti yemamwe marudzi. Saka ukadzemara waita rusarura, zvobva zvazoita izvo kuti vamwe vanenge vachikubatsira sezvaakuitika kuSouth Africa, yekuti muri kutibata zvisina kunaka. Saka hatikuna track richauya, saka inenge iri muvhi yekuzama kuda kugadziridza kuamenda kana kusimbisa zvinhu zvakanga zviripo.
Nyanzvi munyadzitsika nemagariro vaThomas Berejena vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMasisi anoda kuzadziswa nekudzika mitemo uye kutanga matara anotonga nyaya dzekunyomba kana kuti quality courts, nekuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Sekutaura nemuromo zviri izi, kasi kana uine shungu nerudo rokuti uda kuita zvinhu izvozvo, unotanga wazidrafta pasi. Zvinofanira nebusiness plan inongoita akadaro, haungongotauri chete chete chete, nekuti vanhu naivo vada kuti vaite se vaprotect, ende kuvaprotecta kukura kwenyika kubatana kwevanhu.
Mukutanga kwesvondo rino, mutungamiriri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakashora zvikuru zvizvarwa zveSouth Africa zvaishungurudza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vemagonyeti. Magonyeti aichairwa nevekune dzimwe nyika akapiswa muCape Town nekuKwaZulu-Natal mumhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu verudzi rwechisufi zvakaungana nezuro parufu rwemumwe mukuru mukuru wechitendero Sheikh Mohammed al-Kazanazi kumaudza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweIraq. Parufu apa paiwo nevanhu vanodarika mazana mashanu verudzi rwemakedish emuIran. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vana vechikoro vari kuVictoria Falls pane mumwe musha vachiedza kuvadzidzisa panguva iyo zvikoro zvakavharwa pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Rikai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita panguva ino yeCOVID-19 lockdown.
Zita rangu tinonzi Lydia, uyezve tiri kuita basa rekudzidzisa vana kuno kuMonde Village nenguva ino yelockdown. Sezvo zvikoro zvakavharwa, tiri kugadzira mastudy packs vachienda nawo kumba vachinonyora, sezvo vasingakwanise kuti vawane zve-e-learning.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga chirongwa ichi?
Chakaita kuti titange chirongwa ichi, takaona kuti vana vekuno kumaruva vasarira muzvifundo zvavo. vamwe vari kunyora maexamination mukore rino. Vamwe vachaguma vafunga kusiya chikoro zvachose, uyezve vazhinji vari kugara nana kuko.
Muri kuita chirongwa ichi muinani uyezve muri kushanda nevana vangani pari zvino?
Pari zvino tiri kushanda tiri vatatu, ini nevana vangu vaviri. Mukomana mukuru ari kutarisira kuzoenda kuuniversity, nemusikana ari lower 6. Vana tiri kushanda ne 19, nokuti mastudy pack tonyora nemaoko. Ndiro nani ratiri kukwanisa zvaizvezvi.
Zvii zvamuri kudisa, zvii zvikwanisiro zvamuri kutsvaga zvamungada zvekushandisa pazvirongwa zvenyu zvamuri kuita?
Zvekushandisa zvatingade kunyanya e-stationery. Laptop ingatibatsire chaizvo pasyllabus. Community yakatipa pekushandira. Tingafare kubatsirwa kuvaka class. Kuti chero zvavhurwa zvikoro, vana vabatsirikane ne-study center ne-library.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Vanenge vachida kutibatsira ndinobatika pa 263-774-749901. 263-774-749901.
Regai timbonzwa kubva kune vamwe vana vechidiki vari pachikoro ichi vanotaura ivo nechirungu sezvo vasingadzidze rurimi rwechishona kunzvimbo iyoyi. Totanga nemusikana ari mugrade 7. Regai tinzwe kuti ari kuti chii. Apo tiri kunzwa Rumbidzai ari kuti ari mugrade 7 uye gore rino achange achinyora iye bvunzo dzegrade 7.
My name is Chapel Tizora. I am in grade 4. Since we are not going to school, I learn math.
Tiri kunzwa apo kubva kuna Tabitha ari kuti iye ari mugrade 4 uyezve nekuti havasi kuenda kuchikoro nedambudziko reCOVID-19 ari kudzidzira iye samu pachikoro ichi.
My name is Shelter. I am in grade 5. Here we learn math Ndebele
and apo tanzwa kubva kuna Shelter ari kuti iye anodzidza math Ndebele nechirungu. Tiri kunzwa mukomana wechidiki ari kuti ari mugrade 4 anofarira zvakare samu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lydia Zulu vekumonde village kuVictoria Falls, avo vari kuita basa rekubatsira vana vechikoro vemunharaunda yavo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vebato reMDCT Senator Morgan Komichi kuti tinzwisise kuti sei nhasi uno vave kuti MDC Alliance harisi bato, asi ivo vanga vachishanda neboka iro reMDC Alliance kubva muna 2018 musarudzo kusvika pazobuda mutongo weSupreme Court uyu. Senator Komichi, vakawanda vangada kuzwa kuti chii chakatora nzvimbo chakasvitsa kuti musiye MDC Alliance yamamuchishanda nayo nguva yose muchienda kuMDCT iri kutungamirwa yezvino namuzvare Tokozani Kupe vakafanobata chigaro?
Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wavabvunza chikomana, nokuti vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika neiya iyoyo. Azvichingazivi vanhu chokuti inini saSenator Komichi, national chairperson weMDCT, handirangobvira ndasiya MDCT. MDC Alliance yataifamba nayo yanga iri election pact. Tasingafambi neparty inonzi MDC Alliance. Hatinambobvira taforma party inonzi MDC Alliance. Hatinambobvira tasiya MDT. MDC Alliance is zvatakawirirana kuti tinoshandisa pamaelections. And afterwards, tasingafani zvakare kurishandisa nokuti izita ranga riri re-election corporation yanga itiwa pamapato anosvika 7. So inini handina kubvira ndasiya. Vanhu vasiya bato redu ndivana Nelson Chamisa nevamwe vake. Ndo vasiya vaenda kundoforma chinhu chinonzi MDC Alliance. Isu takasara tiri pamuzinda weMDC paHarvest House, nanhasi tiripo. tisu takasara zvakare tine ma members of parliament arimo mu parliament iko zvino tisine the right to recall tizvagare takasara tichiwana mari ye finance act protect tirikiwana mari yacho because tiri mu MDC main party komichi munhu ari consistent ne struggle ye MDC komichi munhu ari loyal to the struggle ye vanhu
vakomichi ndimi makanga muri election agent wavachamisa musarudzo dza 2018 makakwikwidza zvakare kuti muwane chigaro kuCongress yebato reMDC Alliance yakaitwa kuGweru. Makanga musingazive here nguva yose iyoyo yekuti MDC Alliance arisibato?
Thank you so much for the second question. In actual fact, poste pataifamba ipapa kubva pa 2018 tichizosvika kuGweru Congress yanga iri MDC ndoini yataitevera ndoyataiurana tose tichiziva izvozvo. Hapana kubvira paitwa chibvumirano kana kutogara pasi kuti akuchinja zita rekunzi MDC tichienda kuMDC Alliance. Saka isusu tatina bvira tarashika uwe clear takazoshamiswa takuona vanhu vakuti MDC Alliance ibato. MDC Alliance yanga iri trade name, yanga iri tag re-election. But ma documents edu ose kubva kuconstitution bato ranga tingonzi MDC headquartered at Fort Nelson Mandela. And it was very clear kuti ma MP atinawo ese anga akaiswa ne MDCT, amwe akaiswa ne PDP, amwe akaiswa ne MDC Green. Panga pasina kana confusion. Takaita anniversary celebration muna September 2019. Munhu ese akaenda izo 20th anniversary. Hatina kuziko second anniversary kureva kuti that was MDC Alliance. So munhu ese ari clear. Vanhu chete vada kungova ne clarity kuudzwa kuti manga muchinyeperwa. Vakomana vasingatora chokwadi.
Vakawanda vari kuona kunga imi vakomichini vamwe wenyu muri kushandiswa nezano PF kuparadza MDC Alliance kana kuti kuparadza opposition muZimbabwe. Munoti
yechokwadi vanhu vakawanda vanofunga kuti ndokuparara kweopposition politics inZimbabwe. Opposition politics yakuvakika kuti patinosvika 2023 elections tinge taana ma true democrats, taane true opposition political party. Tinotenda Mwari kuti this incident yakaitika pachine 3 years to go to an election. Deno vanhu vakamira takazozviita 1 year before elections. Mafiers ana vanhu iwo aita come true. But iko zvino kwete vanhu vanozochinja. Musaneswa nemumvuri unazotiko uripo wakomana realize with time mvuri unochinja size ne shape. With time zvinhu zvinochinja. The MDC leadership that is there has got a clear vision of where we want to take the party.
Muri kutarisira here kukwikwidza kuti muwane chigaro pa iyo extraordinary congress ichaitwa ne MDCT.
Zvichaitika pa congress zvinobva kuvanhu kuti ndichakwikwidza here ndinogona kuda ndeta ambition. Asi vanhu vachiti General Tsawa Mukwani baba Abraham zvasizvei. So haufani kumanikidza. But kana vanhu vakanditi baba komichi muye mutitungamira nguva yenyu yakwana, nguva yaMwari yatatakamirira yakwana, whom am I to refuse? This is a democratic party. We want to practice democracy. So really hapana chinotyisa nokuti kana Mwari vachida kuti uite basa ravo vanopinda mweya vanhu veZimbabwe, vanhu veZimbabwe wokusarudza. Hatidi chitsotsi, hatidi kuriga election, hatidi humbavha nokuti ndokwatiri kutiza. Takaona utsotsi hwakaitika makore maviri apfuura vanhu vakagumbuka, vanhu vakarwadziwa. It is us as a new leadership must commit ourselves that we shall practice true democracy.
Manga makateerera kuna sachigaro webato reMDCT Senator Morgan Komichi muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura vari mudare repolitibro yeZANU-PF nezuro. Bato reZANU-PF royambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane le COVID-19 elizweni sebelichumilane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwala nzima namhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sibuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuya enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngijone eyodwa. Lapho abantu bema-private ade bekhona bebesithi 50 pond, kodwa i-50 pond yangkhona zwagata kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengangumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sihlanganisisebenzisana le City Council siyedonethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le COVID-19 elizweni sebelichumilane i-14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubekelwa athi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamachumi amane lambili i-942 kulandela abalichumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwala nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimoto zokuhambisa eYehova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imoto zokugada. Uthela nxa amafutha ezimoto engatholakali emagalajini wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imoto zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Awudaba lwe-transport seluhluphile kakhulu, wonke ama-roads akula mabhasi, sazumbe indaba yefiweli kumbe bastrikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane esukuthi eChove wenxa sikhangela even lawo la amazukukhombi la mazukubhasi aChova kathesi akusena social distancing eyayikhona kuqalisa, abe gcwele pampam abantu beminyezeleni le mali ayinini kebe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni encedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babe bebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakobulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho. Nxa ungumuntu uthwele abantu bafika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu
abantu abala social distancing even uma lihlezi liba lutshwane abangafuni ukuthi izimoto zithwala abantu kodwa izubuqo isiphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese si mina njengami ngokhile ngisukuse lapha eyadi ngisiya khona akula moto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besisa amapholisa not even bus eyi-1 efikileyo silindela amabhasi for long hours sezasuka ebus stop sesibuyela ezindlini sibona amabhasi angikhona kabuye.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezubuqo ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Kuveleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqinisweni ehluleka ubozubuqo. Akula social distancing enzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzubuqo ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba athese emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo ozopho vele ugada ebusuku. So khatheso kwamalanga nalawa I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha baye besithi 10 rand kumbe 50 cents yes uyagada uthini but nxa sulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamashumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uzubuqo sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngishona eyodwa lakho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound kodwa i-50 pound yangikhona zwagada kangaye ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pound esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezubuqo kobulawayo utshele i-Studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salenkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho i-Studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kazubuqo anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu.
Njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi. Sikubone sokuludubu kakhulu indaba yamanzi emalokishini akobulawayo. Uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi. Iluveve njengayo they've been getting contaminated water. Sekuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13. So sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sihlanganisisebenzisana le city council siye donethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithola amanzi a health siye donethela indawo zombili siye donethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokho kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwanisa kobulawayo.
Uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngapi? Luncedo oluzafinyelela abantu abangaki? Lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa?
Uncedo lolu sibesebenzisana le City Council labe health sisebenze bona sathola amanzi kuma-boreholes. Sisebenzisa amabhawuza abo ukuthi siyedonethela abantu 18,000 liters per ilogichi. Njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile
shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayintilo kakhulu emphakathini. Ngikho ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa sikhangelele ukuthi siqhubeke siya phambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean endaweni njengabo Luvivi. Siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngalo sibili indaba yamanzi leyo. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befile.
Lowo ngunkosazana Shalin Buhlebethu Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ngilelwa mshweshwe, lamlela nampa bafuke.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esishiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakuleli ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phosa amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iBangani, eseFlabusi kanye nesiCoven esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sesinanzelela ukuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubaleka ngabo kuyinto engakho nje. Kodwa ukuqala sithola imbiko yokuthi abantu laba batholi ukudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga. Kugcina lolo mkhuhlane sethela abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amnyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi bese kusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngani. So sisifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelana nengcele njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazo.
Unkosikazi Sibusiso Mpala uthuzulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter apart ngomuntu kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama-mask njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singachiya ama-mask.
Abebutho kanye lamapholisa kube babesitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazi impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhothisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda wokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akuni okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqothanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla lezanu PF Politic Bureau esigodlweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye lezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Ku-section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama-separate independent bodies, kube labe-cyber security, labe-data protection, and then i-parliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le-oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama-best practices ukwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa uMnumzana Malakhe Nkomo olilunga lebandla lezanu PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje kwahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongukuchaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambani phambili liyebhalisisa leli bhili mina ngiyalisekela.
UMnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iphalamende yenze iphutha ngokubhala lo mthetho ngesingizi kuphela, okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani baba Gande, salibonani balaleli bonke, mthwakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikezelona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuya nehanda ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihlonipha amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akibo khona lekibo, hayi kabakwenze khona lekibo. Kanti-ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona ikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuya nehanda eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Ikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe isikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Ikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyona kathesi imali ikhona lokunye konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo.
Iye, kuliqiniso sibili njengoba nangitshilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale, ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lakho konke abakwenzayo, bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleni
khona kande nje kubi kathesi kutheni nje isizwe ngasimanga kuhle, kodwa njengoba nanishilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo, bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela, nguye ongabavula ingqondo, nguye ongabavula amehlo. Empeleni izinto zonke zilungile, kuqondile ukuthi bambeke lowo muntu, ngoba kibo lowo muntu usho impilo yabo, kuye kibo lowo muntu usho indlela, kibo lowo muntu uyinkokheli. Ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona, babe bekhumbuzana. Ngibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sibili, ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle, ilizwe lile mali, ilizwe lihlezi kahle. Kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo, babeke induna yabo, babeke ikhosi labo, babeke isikhonkwane sabo.
Lo ke bekungumnumzana Vodloza Greta Sbanda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlanganiso yehoza njengenhlanganiso evele ilwela amalungelo lonke, ikakhulukazi ilungelo lezemfundo, besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqhakathekisa ukuthi khona abantwana kumele bavule, singakhangeli amalanga kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde. Lapho abazafundela khona, izindlu zangkhona, ama-classrooms ayenela yini, inani labantwana lirejisiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini, okufunda amabhuku kukhona na, izindlu zabo zihlanzekile na. Kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski, ama-sanitizers, ufumigator izindlu yokufundela, konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona. Njalo lokuthi lona igcikwane le-corona lingaphi, lisithinta njani okwakathesi, ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula isikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala indleko zesikolo. Kumele uhulumende akunanzele ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown. Ihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi. So imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayisekho. Imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho, ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane. So uhulumende kumele abele, nxa izikolo zithi ziyavulwa, abe nguye lo mlando othwala yonke into. Nxa udeclare isehlakalo national disaster, kumele kutsho ukuthi wona uthwala umlando njengohulumende. Umnumzana uMathema kumele akunanzele ukuthi wona kule education Amendment Act eka 2020 ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahala. Iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4.
La khuluma la yini uhulumende? Njalo kukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gcikwane. Kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu?
Okhona siloko sixoxisana labaphathintambo bezabelo esingathi ngama district education inspectors labo PD. Njengakathi sikhangela ukuthi kule mhloliso ebibhalwa yabo olevel ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo, sithetheleli thuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala, kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana laphana. Yikho ukuthi ubufakazi silabo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshela ukuthi la announcer lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo, kodwa on the ground sithole ama-gaps lawa lalawa lalawa, and abazali abanye kwezinye indawo bagcine sebengena endlekweni kwindleko zokulungisa lezo ndawo ukuthi abantwana babhala ama-exams. Sihle simazise ukuthi lokho akusuze kwenzakale nxa izikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze. So siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wena ukuze izikolo zivulwe kulama-6 guidelines okumele alandelwe, and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba. Kungani khangela ngezigaba ngezigaba? Kumele ukuthi senze ukuthi nxa sisithi wena besithi ngathi iMatopo district iyavula isikolo, nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikolo lama-teachers babanjwe ligcikwane le-COVID, kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini? Ngoba basuze besukuswe kwi-district yabo besiya kwelandla kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye izigaba. So uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele, siya ngezigaba ngezigaba. Uhulumende yinto okumele ayenze naleyo, lokho into esixoxisana ngayo. Kodwa sisathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga, into efosiweyo. So ngokuvulwa kwesikolo kusezokwenzakala. So sisalinde ukuthi ama-exams aphele sibe sesiqalisa umkhankaso wokuthi siba yingize silobufakazi obugcweleyo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Nanko umculo wabafana bakagodlwayo.
Joshua Nkomo kabuko anyongolo aramatase lakhe lazimbuke ikhumbese hlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi uze nsundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unzi amandebele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhulukude linkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa elikhoka lishumi lamadoda ijubele imhlophe elakhisidleke wahlala imkhumbazana wena wembumgodi wangawuhlala owavula inkundla wasilela izixhawu wacitha umlilo wasentumbane hehla selimanzi abanye bewuvula ngelomileyo unanginanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenduze wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa abanye behamba namabutho beqale ngenkanunu ama-AK-47 umdala wethu umafuku unyongolo umkamo uninja owembabasala beninja undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza erodisia benzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafula kufalibalele wahlangana lembila zithuthu smithi hawindizamthini evictoria falls.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezobco aya edolobheni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Thokoza Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iye nhau muriri.